Mapato mazhinji ari kugadzirira sarudzo. Ave pachinhano chekutsvaga vachakwikwidza vakamirira mapato akasiyana siyana musarudzo dzemakanzuru, dare reparamende pamwe nesenate uye sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Mugari wemuHarare vaKeith Charumbira, avo vanoti vari kuda kukwikwidza kuve kanzura mukanzuro yeHarare, vanoti munhu kuti ave kanzura anofanira kuve ari mugari wemunharaunda yaanenge achida kumiririra.
Munhu anokodzera kuita kanzura muwadhi, munhu anenge akanyorosa kuvhota munzvimbo iyoyo muno vamuwadhi imomo, uye anofanira kunge ari munhu anenge achigara munharaunda iyoyo.
Makanzura anosarudzwa achimirira mawadhi ose anenge ari pakanzuro imwe neimwe kumadhorobha pamwe nekumaruwa. Murongi wemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaAmos Chibaya, vanoti bato ravo ragadzirira zvakakwana kuti vaise nhengo dzebato ravo dzichakwikwidza musarudzo dzemakanzuru, matare eparamende pamwe nesarudzo dzemutungamiriri wenyika. Munyika mune mawadhi chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nesere 1958 achada vamiriri pasarudzo dzekanzuru, kwozoti nhengo dzeparamende mazana maviri ane gumi 210.
Tine urongwa hwekumeka shuwa kuti mawadhi edu ose ari 1958 tafilda makanzuras kwese ikoko pamwe chete nemaareas edu anenge achimirirwa nemaMPs maconstituents 210 pamwe chete nevepr 60.
Imwe nhengo yeparamende muzvare Dorcas Vanda vanoti nekuda kwekuti madzimai ari munezvematongerwo enyika mashoma ane zvigaro, mapato ezvematongerwo enyika akatora danho rekuti madzimai apiwewo zvigaro muparamende pasi peiri kudaidzwa kuti proportional representation.
Nyaya iyi takabvumirana kubva ku7th parliament taona kuti vanhukadzi vazhinji havasi kukwanisa inonzi first past the post kumaelections kumaconstituencies, tikangobvumirana kuti aiwa ngakungova nema60 acharesevha for women.
Gweta remuHarare vaMarufu Mandevere vanotiwo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika mapato ose anenge achida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika anofanira kuunza zita remunhu mumwe chete anokwikwidza akamirirawo mapato aya.
Ko nyaya yapurezidendi, munhu anokwanisa kuita purezidendi anofanira kunge ane makore 40 zvichikwira.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakarerekera kudivi rebato riri kutonga reZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti panoitwa sarudzo dzechipiri kana vanenge vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vakatadza kuwana mavhoti akatarwa pamurau. Sarudzo dzechipiri dzakanzi nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzinoitwa musi wa8 Gunyana.
Unofanira kuwana vanhu 50% plus munhu umwe chete ndokunge wakunda musarudzo rei rokuva mutungamiriri wenyika. Kana izvozvo zvisina kuitika atingati maybe paita mangange iko makumi mashanu ikowo makumi mashanu zvireva kuti sarudzo iyoyo ichadzokorodzewazve ipapapa zvinozoita kuti chii pave nomunhu anozonzi aha uyu ndiye akunda
musarudzo dzekanzuru paramende pamwe nedzemutungamiriri wenyika. Mutemo uripo unobvumidzawo vasina mapato avakamirira kuti vakwikwidze musarudzo idzi. Zvichakadai, sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti komisheni yavo iri kuita zvose zvinodikanwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dziri pachena.
Mutemo wedu wekuenda kusarudzo unonzi Electoral Act wakagadzira nzira yawo yekuzotarisa vane kodzero kana kuti vakasimba kana kuti vari kuratidza kuti vari siriasi sekutaura kwamaita kuti vaenderere mberi. Panoitwa iya inonzi nomination court, kugara kwedare rinogara richitarisa vanhu vese vari kuti varida kunomiririra, varida kunomiririra kucouncil, vada kumiririra kunational assembly, vada kumiririra kusenate nevarida kuti vatungamiri venyika, vanoenda kune inonzi nomination court, voenda nemapepa avo kuitwa inonzi selection yemacandidate. Paselection process iyoyo inoitwa kune dare rinonzi nomination court, kazhinji ndopatinoona vaya vaya vazhinji vasiri kunyatso akuenderera mberi vazhinji ndopavanonumirira ipapo. Nekuti kunomination court ikoko ndokunotaurwa selection criteria, ndokunotaurwa zvinhu zvakafanana nekuti bato renyu rine vanhu vangani, uyai nemazita nemaadresi nemaid number evanhu venyu vari kutsigira bato renyu. Vazhinji vanobva vangomira vakadaro. Bato renyu riri kuda kuti vanhu venyu vaende kukanso here $50 pamunhu ari kuda kuti abvumidzwe kunokwikwidza kukanso. vada kuenda kunoita national assembly here mari yakati kusenate maparty selection list emakandidati anoenda kusenate zvinobhadhariswa mari munhu ari kuda kunoita mukuru wenyika ada kunoita president pane mari inobhadharwa vazhinji ndopavanomirira ipapo kune imwe futi criteria inoshandiswa kunomination kuti yakafanana nekuti audinyanya here yakambobatwa nemhosva kumataredzi mhosva kana uri haubvumirwi ndopaunonomirira ipapo paunonostata ipapo
mutungamiri wenyika sezvinodiwa pamutemo akatozivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa30 Chikunguru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.